Vaitaura neatorere nhau kumahombe kombe kwemusangano wekuziya mamiriro ezvemigodhi nezvezvicherwa munyika vazhemu vatsinhira kuti zvicherwa zvakakoshera nyika zvikuru nekuti zvinowanisa nyika mari yekunze. Asi vabvumawo kuti pane zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi vakakurudzira vemakambani ezvicherwa kuti vashande pamwe nehurumende mukuzvigadzirisa.
Ndinofunga kuti ndobasa rinoitwa nevanhu vakaemployiwa vanotonzi maexecutives mumaindastry kufunga kuti matambudziko atiri kusangana nawo tingaita sei kuti timakurire. But iko zvino tichitaura tiri kuti vari kuzama nepavanogona napo, sezvataona kuti machallenges ekushomeka kwemagetsi aripo nezvimwe zvakangodaro daro. Asi mining industry yaramba ichingobudirira kusvika pakuachivha the 12 billion mining industry yanga yakatarisirwa kuti inofanirwa kunge ichisvika.
Vazhemu vatiwo kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo une chekuita nezvezvicherwa kuchabatsirawo kugadzirisa matambudziko anosangana neveruzhinji vanorarama nezvicherwa kana kuti artisanal miners.
Iko kugadziriswa kwemutemo iwoyo kuchaita kuti small scale miners nemaartisanal miners vanga vari kuona sekuti vavharirwa kunze ivhu rese ratorwa richida kuti ripuhwe vanhu vane unyanzvi hwakati kurei vatingati malarge scale miners. Izvozvo zvichagadzirisa kuti naivo vakwanise kuwanawo chekuita uye necheuviri kuburikidzira nemutemo iwo.
Pave nenguva kuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nezvekukura kwemabasa ezvezvicherwa. Asi hapana umbowo hwakamira hwega hunoratidza kuti indastiri yezvicherwa yasvika pamabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vakaita nevamwe vavo ongororo inoratidza kuti kushomeka kwemagetsi, kushayikwa kwemari yekunze yakakwana uye kuve nemitero yakasiyana-siyana kunokanganisawo mabasa ezvezvicherwa munyika. Asi vatsinhira kuti maonero avo ndeyekuti ichokwadi kuti zvezvicherwa zvasvika pachinhano chakakura munyaya dzeupfumi hwenyika.
Pavari kuti 12 billion vari kutaura kuti production kuri kunzi zvavakaprodusa vakamaminaral ese vakaisa mumaus dollar vari kuti 12 billion. Hongu tikataisa tinoona kuti vafamba chaizvo ende handina hangu mafiga chaiwo chaasi zvoratidza kuti chokwadi vakasvika 12 billion.
Vamakochekanwa vatiwo zvisinei nekukura kwechikamu chezvezvicherwa uku hapafanirwe kubva pave netarisiro yekuti izvo zvipedze matambudziko ose akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti mafigiri ari kutaurwa nehurumende ndeefembera-fembera, vachitiwo hapana chakati tsvikiti chiri kuwanikwa neveruzhinji kana nenyika kubva muzvicherwa. Asi mukuru weChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vanoti makambani akawanda ari kuita zvakasiyana-siyana kubatsira vanhu vemunharaunda maanoita zvezvicherwa. Makambani akawanda ekuChina ndiwo ari kunyanya kusima mari mune zvezvicherwa zvakadai selithium neferrochrome. Asi pane maonero ekuti zvicherwa izvi zviri kungocherwa zvichibuda munyika pasina zvakawanda zvinowanikwa neveruzhinji. Zimbabwe yakapa makambani ekuChina anodarika 120 marezinesi ekushanda mune zvemigodhi muchikamu chetatu cha2023 paine tarisiro yekuwana mari inoita 2.79 billion kunyanya kubva muzvicherwa nemhando dzemoto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.